Vamunangagwa vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri wehurumende yeJapan vaShinzo Abe kumucheto wemusangano uyu. Ko, misangano yakadai ingabatsira nyika here kana kuti kupedzera hoko padehwe retsindi? Muzvina bhizimisi uye vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda vanoti misangano iyi yakakosha zvikuru sezvo ichipa Zimbabwe mukana wekuumba hukama nedzimwe nyika mushure mekutemerwa kwayakaitwa zvirango nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedziri mugungano reEuropean Union.
Musangano uyu wakakosha Blessing nekuti Zimbabwe iri kuedza kutsvaga shamwari pasi rose. Nekuti Zimbabwe yanga yava yatinoti pachirungu isolated, saka new dispensation ne-second republic effort iri kuti nyika itsvage shamwari dzekutamba nadzo, kwete shamwari dzekare chete dzekuti ngatingotai look east takanitanga pamachina chete. Aiwa, tiri kutaura kuti munhu wese anokwanisa kunge achibatsira watinobatsirawo zvakafanana nezvetrade zviya zvekuti tichivatengeserawo zvinhu ivo vachitengawo zvinhu zvedu, kana ruri rubatsiro rwatinowana kubva ikoko, nekungoti utiwano even vashanyi chaivo vanobva kunyika idzodzo mavisitors.
Nyika idzi dzakatemera Zimbabwe zvirango dzichipomera mhosva yekutonga nedemo. Asi vachipindura, munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC Muzvari Gladys Hlatshwayo vanoti hazvibatsire kusiya musha uchibvira munhu achiti ari kuenda kunotsvaga madzisahwira.
Dambudziko rataita muZimbabwe nderekuti tinofarira zvakanyanya kubuda kunze, tichinonyepera vanhu kunze kuti zvinhu zvakanaka kuZimbabwe, huyai nemari dzenyu neupfumi hwenyu muise muZimbabwe. Vamunangagwa zvavanofanira kunzwisisa ndezvekuti mumba hamuna kumira zvakanaka, chivanze chakasviba. Tinofanira kutanga tambotsvaira chivanze tisati tatanga kumhanya kuenda kunze kwavari kumhanya kuenda uko. Tinozviziva isu kuti muno muZimbabwe tina matambudziko akasiyana-siyana chaizvo, amwe ane hukama nenyaya dzemabhizimisi. Matambudziko akaita atiri kunzwa ari kubuda nekupalamendi uko, corruption, uori. Hakuna investa anoda kupinda munyika ine uori. Tikatarisa isu zvakanga zviri kuitika mumashondo maviri apfuura, tinoona isu kuti vanhu vakanga vachirohwa, vanhu vachiabductwa, mavigilante group achishandiswa kurova zvizvarwa zvemuZimbabwe nekuabducta vana vemuZimbabwe. Saka kana kune nyika ine lawlessness yakaita seZimbabwe isingaremekedzi bumbiro remutemo, isingaremekedzi mitemo dzenyika, mainvesta hauyi kunyika yakaita saikoko. Nekuti vanenge vachityiwa kuti kana vauya vanobatanidzirwa vakarohwa muno, kana kuti zvinhu zvavo zvinogona kungotorwa zvisiri pamutemo. Saka ndo nyaya dzinofanira kugadziriswa navamunangagwa idzodzi vasati vatanga kumhanya. Vari kupedza mari yenyika vachimhanya mhanya kwese kwese. Mataura imi mukati vakagame chaivo varipo pane vamwe vari kuenda kumiting yekuTokyo, vakagame vakapa yambiro mumwe dzidzapfuura idzo kuna vamunangagwa kuti vedu wei, gadzirisai zviri mukati meZimbabwe musati matanga kumhanya muchienda kwese kwese.
Vamuponda vanoti chitsva chiri murutsoka, nekudaro hapana chakaipa kuti vamunangagwa vamboende kune dzimwe nyika.
Ndozvino kune vamwe vanenge vachikumbira kuti mukuru anyanya kubuda kunze, anyanya kudii. Hapana chinouya wakagara, hapana munhu anozobva kwaari kuti ndazori Zimbabwe kune zvakati, rega ndinovabatsira. Aiwa, isu tisi tine machallenges, tisi tinofanira tobuda tichienda kuti tiexplaine kuti aiwa zvakatiomera pakati. Kune zvinhu zvakawanda zvinotaurwa neZimbabwe about Zimbabwe zvisiri chokwadi, ende izvozvi zvinenge zvichida kuti mukuru akabuda kunze ikoko achinoexplaina kuti aiwa pakati paya pakafamba so, pakati paya tiri kuedza kudai.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Godfrey Kanyenze vanotiwo hurumende inofanira kutanga yagadzirisa mitemo inokwezva vemabhizimisi iyo isina kumira zvakanaka.
Patanga tiri kuCZI Congress Victoria Falls, Japanese ambassador vanga variko vaine mainvestors avanga vainawo vekuJapan anga ari muno muZimbabwe. Vakataura chinhu chinokosha vachiti chinhu chinofarirwa nevanhu vanoda kuunza mari yavo muno nevekuJapan ndechekuti Zimbabwe igadzire maitiro anoita mabasa, ease of doing business muchirungu. Vachiti nyaya yecorruption iri kunetsa chose, yokuti vanhu vanoda kuunza mari yavo muno vari kungokumbirwa kunzi va tisheche cheruviri.
Dr. Kanyenze, varambaonya yekuti zvirango ndizvo zvirikupa kuti nyika ite seyakageza negoka munyama.
Ini maonero angu ndekuti kubaya tange hama kuti vatorwa vakutye. Hapana munhu wekunze angagone kutikunda kunze kwekuti isu muZimbabwe tozvikunda toga. Ndokusaka nguva yehondo zvainzi hapana mumwe anogona kutidzora mashure kunze kwedu tinongozvidzora toga kumashure, yainzi muchirungu none but ourselves. Ndozvakaita kuti Zimbabwe isununguke. Yakasununguka nekuti hatina kupomera vanhu vekunze kuti kana kutarisa ivo kuti ndo vachatisunungura. Saka naizvozvo pundutso yeZimbabwe yeikonomi yeZimbabwe yeupfumi hweZimbabwe inobva kumaZimbabwenzi, haibvi kuzvirango zvekunzoko. Zvirango zviri kunzwa nekuti hatisi kuita zvinhu zvinotarisirwa kunzi nyika yakati twasa twasa inofanira kunge ichiita.
Asi mutedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaEnergy Mutodi vanoti zviri kutaurwa neMDC ndezvemugodzi Matsuro sezvo pasina kodzero dzevanhu dziri kutyorwa.
Tiri kuzviona kuti inhema dzoga dzoga dziri kubikwa nevanhu veopposition vachitsakanisa hurumende kuti igone irege kutsigirwa nedzimwe nyika zvakanaka.
Muzvare Hlatshwayo vanoti pane humbowo hwakati tsvikiti hunoratidza kuti vanhu vari kumbunyikidzwa muZimbabwe vachiitwa kafira mberi.
Zvinotosekesa. Zvinozivikanwa pasi rese kuti hurumende dzinombunyikidza kodzero dzevanhu. Hapana chimwe chavanotaura kunze kwekuti aiwa hatisisi tazviita. Saka izvi hazvitishamisi, tiri kumovement for democratic change.
Zimbabwe inoti iri kutarisira zvakawanda kubva kumusangano uyu zvinosanganisira kunyorerana zvibvumirano zvekutengeserana, uye vamunangagwa vari kutiwo vari kuda kukumbira mari yekuisa tara pedyo nemana pools. Zimbabwe inoti iri kudawo kuti Japan iibatsire pakuedza kubhadhara mari yemitero pazvikwereti kana kuti maarias. Zvikwereti izvi ndizvo zvaita kuti Zimbabwe isapiwe mari nemabhanga akaita seIMF neWorld Bank. Dingindira remusangano wegore rino rakanangana nekusimudzira budiriro muAfrica kuburikidza neumhizha kana kuti Advancing Africa's Development Through People, Technology and Innovation. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.